Vamwe vashandi vekambani ine zvitoro zvakawanda munyika yeOK Zimbabwe vari kuchema chema kuti vari kumanikidzwa kubaiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Vashandi ava vatiwo vari kuvhundusirwa kuti vachadzingwa mabasa kana vakaramba vasina kubayiwa. Hatina kukwanisa kutaura nemukuru weOK Zimbabwe vaMax Nkarombo, asi sachigaro wekomiti inomirira vashandi mukambani iyi vaWellington Ncube vaudza Studio 7 parunhare kuti sekuziva kwavo kambani iyi haizi kumanikidza vashandi kubayiwa, asi iri kuvakurudzira kuti vaite izvi senzira yekuzvidzivirira pachavo ivo neveruzhinji. Zviri kuitika mukambani yeOK Zimbabwe izvi zviri kuitikawo mumakambani akawanda munyika. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaPeter Mtasa vati zviri kuitwa nemakambani izvi hazvisi pamutemo, vachitiwo sangano ravo richakamirira mutongo wedare reHigh Court pachikumbiro chavakakwidza kudare iri pamusoro penyaya iyi.
Hakuna mutemo unotendera izvozvo. Bumbiro remutemo wenyika, constitution yedu yenyika, inopa vashandi navagari vemunyika kodzero dzakasiyana siyana zvinoenderana nekuti munhu umwe neumwe anofanira kuremekedzwa somunhu, haafani kubatwa unhapwa semhuka, uyezve kuti mumwe nemumwe anofanira kuzvisarudzira zvaanoda kuti aitwe pamuviri wake. Vanoshandirwa vazhinji nehurumende ngavatambunyikidze vashandi pasina mutemo unopa kodzero kuvashandi nekuzivisa vashandi kuti kana usingakwanisi kubayiwa chii chaunofanira kuti uite uye unochengetedzeka sei pabasa.
Zviri kuitika mumakambani izvi zviri kuitikawo panguva iyo hurumende iri kumanikidza vashandi vayo kuti vabayiwe nhomba. Kunyange hazvo hurumende isina mutemo unomanikidza vashandi kana veruzhinji kuti vabayiwe, vakuru vakuru muhurumende kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave nenguva vachitaura mashoko anoonekwa sekumanikidza vanhu kuti vabayiwe. Vakambove mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. Edwin Muguti vanoti hapana chakaipa pakumanikidza vanhu kuti vabayiwe, sezvo chirwere cheCOVID-19 chiri kushayisa pasi rose zano pakuti chopedzwa sei. Vakambove gurukota reutano panguva yehurumende yemubatanidzwa uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vanoti hapana chikonzero chekumanikidza vanhu kuti vabayiwe nhomba, vachiti vanhu munyika vakapiwa dzidziso yakakwana vanobayiwa nhomba pasina chinonetsa.
Chinofanira kuitwa nehurumende zvinofanirwa kuwesta ink nebepa netime yepatv vachitaura zvokumanikidza vanhu. Ngavaudze vana vezimbabwe kuti nhomba iri kushanda here. Pavanhu 1 million vakabayiwa nhomba, vangani vakabatwa nechirwere, vangani vakaenda muhospitari, vangani vakafa. Toziva kuti nhomba iri kushanda. Kana isingashandi toziva kuti haisi kushanda. Vana vezimbabwe vanongoda proof, unyanzvi hwesainzi.
Taedza kubata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri kuti tinzwe kuti ndezvipi zviri kuitwa nehurumende kudzidzisa veruzhinji pamusoro pekubayiwa nhomba, asi nharembozha yavo yange isingabatike. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.